Tinotenda nemubvunzo wenyu zvechokwadi hurumende yakataurira mhuri yeZimbabwe kuti taakutangawo kubayira nhomba yechitatu sekuziya kwenyu imi nhomba dzetiri kubayira dzeCOVID-19 muno dzinobayiwa majekiseni mairi asi takazoona kuti vamwe vanenge vachida kuti vabayirwewo nhomba yechitatu. Sekutanga kwetakaita nhomba idzi dzeCOVID-19 kana micheuka muna February 2021 takatanga tichiti waya vane yatinoti macomorbidities kana kuti vane zvimwe zvirwere vana BP vana shuga mahealthcare workers vedu vatinoti mafrontline workers wacho ivavo vatinoti vane highest risk ndove takati ndovanotangwa asi tichibva tamba tichingoendera tichizongobayirwa vamwe vanhu. Ndizvo zvimwe chetezvo nekuti ndo vakatanga kubayirwa ndo vaakutoonekwa kuti vanofanirwa kuchitanga kupuhwawo iyo yatinoti booster iyoyo kana kuti nhomba yechitatu nekuti paane nguva yapfuura 6 months kutanga kwavakaita kubayirwa. Saka vaakuda kuti vadii vaboostwewo ndokungotanga kwatiri kuita asi tiri kungokurudzira kuti kuenda mberi kwetichangoita ikoko kana tisanenge vachizongobayiwawo nhomba yechitatu iyoyo nari nekuti vakatanga kubayirwa rini nhomba dzekutanga dzacho.
Saka iko zvino kana ndisiri muchikwata ichocho icho chakatanga kubayiwa handingakwanisi kuti ndakuendawo kunobayiwa pasina chandiri kunzwa hangu.
Zvisiro zvatiri kutaura tiri kungoti isu tinongoprioritiza vana mukoti wedu machiremba edu nevamwani vatinoti zvimwe zvirwere vana BP shuga nezvakadaro asi hazvirevi kuti kakuvamwani vanobva vangosiyiwa pasaidi. Sekutanga kwetakangoita takatanga tichikudzira ivo vanhu ivavo asi vamwani vakabva ngoteera vachingobayirwawo zvimwe chetezvo ndo zvetiri kutongoitawo pane zvino. Tikati mukaenda pakliniki kana paine vanhu 10 vatatu vari vana mukoti wedu machiremba edu kana kuti vanoma BP ndo vanoenda pamberi pecue vachitanga kubayirwa izvozvo zvimwe chetezvo ndo zvetichangoita kwese kwese kwetinenge tichingobayira panhomba iyoyo.
Asi kavamwe vari kubvunza Dr. Mahomba kuti pai vakambonzi aiwa mukabayiwa nhomba mbiri zvinenge zvaita nani munenge mazvidzivirira, ko seiko zvino kwava kudzimwe yechitatu?
Sekutaura kwendaita kwetakatanga kuya muna February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January raakutoda kutosvika gore kubva vanhu vabayirwa izvozvo. Munoziva nhomba dzeana flu dzinobayirwa pasi rose haingonzi wabayirwa nhasi upenyu hwako hwese ndizvozvo, unobayiwa gore rinoya wotanga futi. Zvimwe chetezvo nenhomba dzeCOVID-19 zvakatoonekwa kuti kana wabayiwa pakanga papera nguva yakati kuti zvinenge zvakureva kuti wakuda kupuwa inonzi booster zvakangofananawo nezvetinoita nhomba dzeflu dziya. Saka zvive kuti epetaiti paya wavharidzirwa nokuti wabayiwa nhomba mbiri zvazvisiri zvaiva ndizvo chaizvoizvo ndiyo chinoti primary course iyoyo asi munhu anizomuenda pamberi chinzongopuwawo mabooster kupera kwenguva tichingofambira pamberi saizvozvo.
Kune vamwe vasati vatombobayiwa kana yekutanga chaiyo, mungade kuvaudza kuti kudiya?
Tiri kutoramba takamhanya navo chaizvo ivavo. Tinotokurudzira sekuziya community imi WHO yakatopawo magwaro kana kuti maguidelines achiti kune nyika dziri kuda kupa mabooster wari kuti iwo asi rambai makasimbarara kuti vanhu vasati vabayiwa wanyatsokukurudzirwa kuti vabayiwe. Ndoti ndizvo chinhu chikuru chaizvo icho chakanyanyokosha kuti nyika yega yega iri kubayira manhomba idzodzi vanhu vabayiwe primary course yetinoti nhomba yekutanga neyechipiri wozoti woenda zvavo pane booster yatiri kutaura nayo zvanhasi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti isu sehurumende tiri kuda kuti vanhu vese vabayirwe. Taiti 60% coverage tiri kuramba tichingomhanya nyaya tichida kuti coverage yedu yemacommunities yedu irambe ichingoenda pamberi. Ndozvinotibatsira maererano nezvetinoziva zvepublic health.